ndingati inini kutaura kwavanyatsa nyavo kunosuwisa zvikuru zvikuru sei kana kusiri kuteerera zvinotaurwa nevatungamiriri venyika zhinji vekuunited nations veworld health organization veunicef vari kutaura kuti hondo iyi iri kukuvadzisa vanhuwo zvavo vasina mhaka saka kusabvuma kwavanyatsa nyavo kumisa hondo chinhu chanetsa uye chinhu chakonzera kuti vanhu vakawanda vasina mhaka varasikirwe neupenyu.
Zviri kuitika izvi munzvimbo iyi tingakanganise sei upfumi hweZimbabwe?
Pane zvino hapana hapo tingakanganisa upfumi hweZimbabwe chiripo ripotyo, asi hondo ikatekeshera ichakonzera kuti mafuta epeturu anoshandiswa zvakanyanya nedhiziri muno anga achikwira, nekuti ndo nzvimbo yaanowanikwa iyoyo kuna naIraq, Iran, Saudi Arabia ndo vanotengesa mafuta epeturu. Saka vakatanga kupindawo muhondo iyoyo, kana kuti vakatanga kukanganisiwa nehondo iyoyo, zvoreva kuti Zimbabwe inenge yakutenga mafuta epeturu nemari yakakwirira, zvoreva kuti mitengo yezvinhu muno munyika inenge yava kuwedzerawo.
Pane zvingaitwa here kuti tione mapato maviri aya achinisa hondo iyi zvamuchose?
Ndingangoti inini chinotofanira kuitika ndechekuti vatungamiriri varambe vachiisa yatingati pressure zvikuru sei kuna vanyatsa nyavo, uye izvi zvinokwanisa kuitwa kunyanya nenyika yeAmerica, nekuti ndiyo iri kutsigira Israel. Israel iri kuita zvairi kuita nekuti ine rutsigiro rweAmerica. Saka vatungamiriri veAmerica vanochifana kugara pasi neveIsrael vochionesana kuti hondo iyi imire, nekuti iri kuita kuti ropa rakawanda revanhu vasina mhaka kwese kuIsrael nekuPalestine ringe richirasika.